ininzi ni Marvelous Mchanganya huye ndichiti hei no misore na uzeduza nasi chishanu kukazi 7-2020. Darire pamusoro rino pamudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uyo wavari kurambana naye muzvare Mary Mubayiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mushandi wavo. Darire Magistrate rinonyima muzvina bhizimusi vaGenius Kadungure vanozivikanwa nezita rekuti Jimimbi mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekupinza motokari yavo munyika zvechikiribibi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vanhu vanenge vakundwa musarudzo vanofanirwa kubvuma kukundwa voshanda nekupembera nevanenge vakakunda kuitira kuti munyika muve nerunyararo. Mumwe wevechidiki muzano PF akambomiswa basa kwegore rimwe chete vaGodfrey Senengamu vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pamwe nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanofanirwa kutaurirana kuitira kuti vagadzirise vose matambudziko akatarisana nenyika. Musangano wemubatanidzwa wevashandi vehurumende nevashandirwi weTripartite Negotiating Forum wapera nhasi pasina kuwirirana panyaya dzemihoro pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Studio 7 inoenderera mberi nekutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.